Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina kukadzi 14, 2019, nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya iyi yanga ichigara ichingoitika iko zvino zvazongosvika pakuti zvashamisa nyika nokuti pafa vana vadiki vadiki chaizvo. Nhamo yakazara munyika yeZimbabwe kunyanyanya kuvana vechidiki nekuti hakuna mabasa.
Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vakafa kumugodhi wekukadoma.
Nyaya yekuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Vemachechi voenderera mberi nekuedza kuyananisa vezvematongerwo enyika avo vave makare makara asionane. Nhasi Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reValentine's Day. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevatatu kana kudarika vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakafa mumigodhi miviri kuBattlefields Kadoma nemusi wechipiri mushure mekunge migodhi iyi yapinda mafashamu emvura apo dhamu remunzvimbo iyi rakaputika nekuda kwemvura yainge yanaisa munharaunda iyi. Varidzi vemigodhi iyi vanonzi iRio Zim, vane mugodhi unonzi Cricket Mine uye mumwe unonzi ndewavangonzi vaBaxter. Vanoona nezvemabasa mudunhu remashonaland West, amai Cecilia Chitiyo, vakatenda kuti vari kutyira kuti vanhu ava vainge vafira mugodhi nekuti havaikwanisa kufema nemvura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto avo vakamboita ongororo yemamiriro ezvinhu munharaunda iyi munyaya yekukorokoza.
Nyaya yekuchera goridhe kunyanyanya kucherwa kwegoridhe risiripa mutemo munzvimbo dziri muMidlands tingatanga nepakadoma toti kwekwe. Nzvimbo idzi tinoona kuti makore apfuura ese hapana kumboswa kana mutemo kuti zvizame kutariswa kuti vanhu vangachera sei goridhe zviri pamutemo. Chimwe chechinhu chinoitika mukwekwe nemukadoma ndechekuti mukatasa makambani mazhinji haade kuteera mutemo, saka zvinoitika ndezvekuti vanozama kupa nzvimbo dzinocherwa goridhe kuvana vechidiki vakomana. Vazhinji vacho ndeava vanenge vasina chikoro kana kuti vanenge vakatadza kupedza chikoro kana kuti vari kushaya mabasa.
Saka zvii zviri kukonzera kuti vanhu vazoguma vafa?
Pavanopinzwa munzvimbo idzi vanenge vasina kupiwa futi kana zvokupfeka kana kupiwa yatingati training kana kuti kudzidziswa kuti kana muchichera goridhe mukachera nzvimbo yakadai zvii zvinoitika. Zvino nyaya iyi yanga ichigara ichingoitika iko zvino zvazongosvika pakuti zvashamisa nyika nokuti pafa vana vechidiki vadiki chaizvo. Nhamo yakazara munyika yeZimbabwe kunyanyanya kuvana vechidiki nekuti hakuna mabasa. Chechipiri ndechekuti ndo yatingati basa ringava riripo pavana vechidiki rokuti vakangokwanisa kuenda vanokwanisa kuwana zvimari vatengesa. Asi nyaya hombe inofanira kunzwisiswa ndeyekuti hapana mutemo so far wati waiswa kana kuti kubva zvakatanga kuitwa indigenization yakabviswa kukaiswa zvimutemo zvekuti toda kupa kana kuti masimba kuvechidiki kuti vakwanise kuwana kuzviriritira, hapana mutemo wakaiswa takatarisa panyaya yezvichero kuti vechidiki vanoda kuita zvekuchera vanofanira kuchera vakatarisa nzira dzakati nedzakati. Saka iyi zvinodzokera zvekuhurumende yedu yekuti havana hanya nenzvimbo yakadai. Tikatarisa goridhe chicherwa chinouyisa mari yakawanda chaizvo kuti dai kuri kuti vanga vane hanya nazvo dei pari zvino tichitaura kuti pane makambani akati akati ari kuchera zvicherwa achipa mabasa kuvechidiki vachidzidziswa vachiziva kuti zvinocherwa zvichienda apa. asizi ndo patinodzoka pakuti hurumende yedu hanya hainazve.
Hurumende ingaite sei chaizvo kugadzirisa dambudziko iri?
Dei hurumende yatarisa kuti zvii zvingaitwa kuti zvicherwa zvakanyanya kutarisana negoridhe pakwanise kuiswa mutemo, pakwanise kuitwa yatingati matanho kana kuti mapolicies anoita kuti vanoda kuchera zviri pamutemo vaite zvakanaka, vanoapply anonzi mapermits. Panofanira kuvhetwa kunzi kana iri kampani yachera zvicherwa ikapa vechidiki kuti cherai, vanofanira kunge vakavhetwa vachizikanwa kuti shuwa ava vanoziva tingati safety procedures pamabasa kana kuti kudzivirira njodzi dzepamabasa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vawelcome Zimuto vachitaura vari parunare vari kuPrague kuCzech Republic. Mamwe masangano emakereke muZimbabwe ari kuramba mashoko ekuti ari kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Mutauriri wemasangano aya uye varizve mutauriri weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti basa remakereke harisi rekusarudzira vanhu mutungamiri asi kuedza kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana zvinoita kuti nyika ifambire mberi. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Reverend Mutata kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chiripo ndechekuti kuchine basa rakakura zvikuru nhaurirano inonzi National Dialogue, ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel. Kwatiri kuedza kukwenenzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomboreva basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi uye vamwe vaminavo ndivanani?
La training iri kuitwa tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe, umwe aka ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwa Vice President Muhadi, sezvo ndivarivo vane responsibility yenyaya yokuzvidzana reconciliation. Umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kuti tiri team kuti tionesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvonda rapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete. Muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Wande, nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematongerwo ezvenyika. Yematongerwo ezvenyika irimowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika kana kuti yatingati comprehensive national dialogue. Inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda vanhu vakawanda. Saka inopfuura nhaurirano yezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro, munoti nazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishuva manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema, asi hazvitikahadzi nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese. Inyaya yakataurwa nomutungamiri wenyika paakadzoka kubva kugwendo kwaakanga afamba. Inyaya yaakataura zvekare iye zvino inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa neSadak. Inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Awo, vangwari mutauriri weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunare kuBasel, Switzerland, natanunuka wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa musoro yenhau iri mapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti vanobika chingwa vambomisa basa vashandi vanosvika chiuru chimwe chete sezvo vasina zvikwanisiro zvekubika chingwa zviri kukonzerwa nekushomeka kwemadhora ekuAmerica. Vakagumura vashandi vakawanda vanosanganisirawo kambani yeLobels. Vanobika chingwa vakambochiwedzera mari kusvika pamadhora maviri nemakumi matatu nemashanu, asi hurumende yakati vanofanira kuchitengesa nedhora rimwe chete nemakumi masere nemashanu. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutauriri webato reZANUPF vaSimon Kayamoyo vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti hadzifaniri kuvhota dzichiti hadzisi kuda vamwe vatungamiri, sezvo izvi zvichagona kukonzera zinyekenyeke nekunetsana mubato. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nevechidiki veZANUPF Youth Assembly rekuti vainge vasasade kutungamirirwa navapupurai Togarepi nevamwe vavo. Vamwe vainge vamiswa basa munyori wezvemari muMashonaland West, amai Mary Muliswa Chikoka, uye vose ava vanga vachipomerwa mhosva dzeuori nekutadza kunyatsotsigira mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa zvine mutsindo. Topedzera nekutarisa zviri mubepa nhau reChronicle iro rine nyaya yekuti sachigaro weZANUPF mudunhu reBulawayo vaCalistus Ndlovu vakashaya vari kuchipatara chekuSouth Africa uko vainge vaenda kunorapwa. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya hanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Tinokutendai, tinokutendai kakanyanyisa vashama vari vedu Studio 7. Ndimi chete munyika yedu yeZimbabwe muchakwanisa kutipa nhau dzakakodzera. Nhau dzamunotipa dzinotigutsa. Ukatorara usina kunzwa Studio 7 zvafanana nekurara nenzara, nekuti unenge usina kutomboziya kwauri kuenda. Saka imi muchiri kuita basa nekuti munotiratidza mberi patinoenda nezviri kuitika. Iwo munobudisa pachena zvakanaka nezvakaipa zvinoitika mukati menyika. Munokutendai, rambai makadaro. Asi dai makurudzira vakuru vedu kuti vadzore mwoyo kuti vakwanise kutaurirana kuti vanhu vese vagopona, nekuti kana vakasataurirana zveshuwa hazvifambi.
Tiri kuda kutaura maererano nekuvanzwa kwekurohwa kwevanhu vachiurayiwa muZimbabwe nekurepwa, kuti inyika yerudzi inonzi munhu ngaarepe munhu. Inyika yerudzi inonzi munhu ngaarohwe achitaridzira kodzero yake. Pakaitika hondo yakaitika iyi mapurisa mwedzi wapera, mapurisa akanga ari mukati mekuini mekubatsira kurova nekuponda vanhu zvisingatenderwe kuti vanhu ndo vanofanira kuchengetedza runyararo, asi ndo vanhu vari kupandukira vanhu vachiuraya. Kuri kureva kuti ivo ndo vari kuwana mari inovakwanira here? Kupi kune zvitoro zvemapurisa nemasoja zvakachipa kuti tisatambure kudaiko kana zviri kwotese tisingatiratidzweiwo? Kuiyo hurumende inoramba ichiti mukuru wenyika achinzwa kuti kumusha kuri kufiwa, kana iwe baba vako vakanzi vafirwa nemwana pamuraini, vanopfuura here kuenda kana toti idivire kwarusape, kana idivire kugwanda, kana idivire kubhuruwayo, vanopfuura vachisiya paHarare rufu rujichema, iye mwana wavo ari afa hatisati tazviona. Vakaita zvinhu izvi vanopomera opposition party. Inini handina divi randakarerekera, handina divi randakarerekera, asi kuti zvinotaurwa nezvinoitwa neZANUPF ini ndiri ndandiri chimbwidoini ndaitobikira makomuredzi, asi handisi kureva kuti ndakaderekera ZANU, ndakarerekera MDC. Handina bato, hatisi kuita zvebato, tiri kuda kodzero.
Ndiri kuona sekunge vatungamiri vedu vese kwavo vari kutiregerera. hapana ari kuratidza mweya wamwari, hapana ari kuratidza mweya werudo nevanhu, havasi kutungamidza vanhu mberi, asi kuti nyaya iripo ndeyekuti vatungamiri vese vandiri kuona vari kumusha uku vari kutungamidza ivo pachezvavo, vari kuda zvigaro. Nekuti tikada kutarisa kubva mhirizhonga isati yaitika iyi, pane zvinhu zvainge kudai pamudai zvakaitika zvakavhara kuti pasina mhirizhonga inenge yakaitika, sekuti dai especially nyaya yenhaurirano idzodzi dzavanongotsika tsika vachingozvengana, vana vezimbabwe vachingotambura. Ndiriku hapana kwandakarerekera, hapana wandinochenesa kubva kuzanupf nekumbc, vose hapana ari kugona basa. Especially kumbc ndaakutoshora mutungamiri ariko, nekuti aiva apofoma wembc Morgan Tsvangirai, aiti kana problem ikaitika munyika aitungamidza vanhu mberi. Tikatarisa makore ose akabva uku, zvinhu zvaitova zvakaoma.
Tinotenda zvikuru vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titorewo vatereri vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guruva rine mukurumbira mukutengesa zvinodhaka Joachim El Chapo Guzman, uyo akaonekwa aine mhosva yekutengesa zvinodhaka muNew York nezuro, amirira kuti apuhwe chirango chake, vakawanda vachiti anokwanisa kutongerwa upenyu hwake hwose ari mujeri. Dambudziko rechirwere cheEbola rinonzi riri kuramba richipararira kuDemocratic Republic of Congo. Kunyange hazvo vana mazvikokota vakawanda vari kuenda kunzvimbo iyi kuti vaende kunobatsira vanhu vemunyika iyi kuti chirwere ichi chisapararire kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, avo vari kuferefetwa nekomiti yakazvimirira kuti havana kudyidzana neRussia here kuti vakunde hama Hillary Clinton musarudzo. Nezuro, mumwe aimbova sachigaro wekomiti yaishanda kuti vaTrump vasarudzwe, vaPaul Manafort, vakabatwa nemhosva yekupa uchapupu hwekunyepa panyaya iri mudare riri muWashington DC. Izvi zvinoreva kuti vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe vachigara muno muAmerica, vaEsau Mavindidze.
Kuti tinyatsokuziva kuti kutaura kwacho kwanga kuchipindirira munyaya dzamaelections zvinotinetsei. Vanga vachida kuti nyaya dzamaemail aHillary Clinton unove ndiyai angari vachiita makwikwi naPresident Trump, vaida kuti maemail avo acho abude kuti zvigokanganisa election process yake Hillary Clinton. Uyezve pane zvatakaona zvakaitika kuFacebook mwedzi yapera iyi, pano umbowo kuti kune magrupa okuRussia aipindirira achisa fake news zvakanangana nokudisprezita maDemocrats. Kunezve zvinonzi mabusiness dealing avo nemahotera, nokuda kuvaka hotera huru Trump Tower kuMoscow, kwa kune manegotiations angaripo wadiki maelections asati aitika. Saka zvinhu zvese izvi zvinorerekera pakuti painge paine kubatira pamwe chete, asi hazvisi tuklii kuti umbo wacho hungapisa iye president here, because hausati hwanyatso kuvabata iwo pachena.
Asi tichitarisa nyaya yekubvisa mutungamiri wenyika pachigaro kana kuti yatingati impeachment. Zviri nyore here tichiona kuti ivo ma Republicans ndovane nhengo dzakawanda kudarira pamusoro iri reSenate.
Kuti zvizoitika panofanirwa kuva noumbo husina doubt, nokuti zvakamboitika munguva dzaNixon, even President Clinton akaitwawo impeachment. Asi hazvina kuzobuda hakini sezvaNixon. Zvinhu zvinogona kuitika, asi panofanirwa kuti pave neumbo husina doubt. Zvandambotaura zvaya kuti hazvisati zvanyatsokubuda pachena kuti ivo purezidendi kazhinji chinovabatisa vanhu kureva nhema pamberi pamatare awa anenge Congress kana wataitso kuti uzopa umbo zvinokarura nhema federal crime. Ndo zvakabatisa Bill Clinton uko kwaNixon. Anga aita izvozvo futi zvokuva zvokureva nhema nekuvanza evidence.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaEsau Mavindidze vari parunare kuNorth Carolina. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reValentine's Day. Vane vadiwa vavo vanenge vachimvesana navo vachivatengera zvipo zvakaita semaruva kuratidza rudo rwemandiriri. Izvika ndo zvinoitika kana wamutanga musikana sekutaura kwemudetembi Modekai Hamuchikinei. Aiwa sezviri kutaurwa naLeonard Jakata, ndiwoka maruva enyika. Kana wapinda murudo, semaimbiro amutukudzi, unenge wazviwanira shovi yako. Zvino kana wamubata musikana hauchamurege nemvura mese naye sekuimba kwatongai moyo. Semaimbiro adino mudondo haufanirika kuputsa chirangano. Vamwewo zvinenge zviri zviroto sezvinonyimbwa naJa Praiser. Hamawadiwa, sezvinotaurwa napachiera ndo rinonzi rudo. Muve neValentine's Day yakanaka.
Yeah. vavariro yangwini kuti undinzwisisewo iwewe kanyaya kangu kadiki kane chekuita nemoyo yedu andikutambisire nguva chimbouya wanadzokera zvako iwewe kupesana kwacho kwanyanya ndichingoverengera nguva ndati ndibvunze kuti unodani ini ndite sei ndikuratidze kuti ndokuda ndayedza zvandokwanisa ndikuratidze kuti ndokuda na
Tinotenda zvikuru manzwa apo kubva kuna Trevor Dongo ndokuda uye pachiera kambo kanonzi runonzi rudo namadebura kamukanya kari kurohwa pasi apo. Vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vakafa mugodhi kukadoma. Vemachechi voenderera mberi nekuedza kuyananisa vezvematongerwo enyika avo vave makara asionane. Nhasi Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reValentine's Day. Aiwa vateereri, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumagomo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu ndokusiyai mwina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.